Vajitawara pa msangano guze ya saruzo zichangu pa muki itwa nera mangwa na re Zimbabwe za itwa pa sipedi ngiraru kuti which way Zimbabwe after 2018 elections. Mukuru we sangano re Zimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati aziko ni kuti Zimbabwe nyite saruzo zisina mirijonga nekuti vanu wanuponda vanu munyika varangwi uye vanu ramba vachiita mabasa avo akaipa. Bishop Magaya vati Zimbabwe ine nhoroondo yemirijonga kubva panguva dzeku kura hundi hondo yeminda saruzo za 2008 uye vamwe vaipomerwa mhosva munyaya idzi vakaita semutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vakonsindaini Chiwenga havasati vakumbira ruregerero kana kubvuma mhosva dzavanopomerwa. Vati nekuda kwaizvozvo havana kukashamadzwa nekuurayiwa kwevanhu neremauto svondo rapfuura.
Vanhu vakaponda pa 2008 havana kusungwa.
Vati chinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena kuti vatungamiri vanopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vabude pachena. Votaura chokwadi nekukumbira ruregerero asi vaMagaya vati havaoni vakuru vakuru vemuzanu PF vachiita izvi. Asi Bishop Magaya vati sezvo paine gakava pane zvakabuda musarudzo zvakakosha kuti vaMnangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance vataurirane kuti munyika mune nerunyararo.
Handisiri kuti vaMnangagwa navaChamisa havafani kutaurana, asi kutaurana kunofanira kuvapo. Asi kutaurana ikoko hakufaniri kugumana ivavo, kunofanira kubatanidza machechi kunyangwe nelabor nemamba sectors kuti tione kuti Zimbabwe ramangwana racho ringafamba sei.
Asi vamwe vapinda musangano uyu vaRichard Mahomba vesangano reLeaders for Africa Network vati runyararo rwakakosha asiwo nhaurirano dzinofanira kuitwa vanhu vachiremekedza zvakabuda musarudzo.
Ese mabato regardless of kuti ZANU PF kana kuti EMDC chikuru chakafanha kuita ndechekuti semaZimbabwe tibatane. Asi izvo zvinenge zvabuda mutsarudzo zvinoratidza zvishuwo zvevanhu. Saka zvakadaro tinenge takafanha kucheretedza izvo zvido zvacho zvevanhu zvinenge zvabuda mutsarudzo.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nerimwe remasangano anomirira dzisvondo reZimbabwe Council of Churches vanoti vaMnangagwa vanofanira kushanda navaChamisa muhurumende yavo. Asi vamwe vakaita semutungamiri weNational Constitutional Assembly Valabmo Maduku vanoti zvehurumende dzemubatanidzwa hazvina zvazvinobatsira uye ZANU PF neMDC dzakatomboshanda pamwe chete muna 2009 kusvika muna 2013 asi hapana chakabuda. VaMnangagwa navaChamisa vakasiyana nezvikamu zvishomanana musarudzo yemutungamiri wenyika uye vaChamisa vanoti vachaenda kumatare kunopikisa zvakabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.